Makadi zvenyu mukoma jonga, ndinotenda kupindawo pachirongwa chenyu. Makadi zvenyu vatereri, zvemusic ndozvedu, zvimwe zvese isekondari. Asi semufunzo wamafunza, indakatanga as a teacher kuZimbabwe, a primary school trained teacher. Uye ndakapedza degree zvekare ndichiri kuZimbabwe. Ndokuzoya kuno ndokusweita kekare primary school teacher, ndikaita employability tutor, ndikapedza lecturer. Ndokuzoitawo mental health nursing, ndiri munhu akafunda zvekutosvikawo kuPhD level. Saka pandiri kuita mental health nursing, ndiri kuzviita with the aim yekudzokera again kuno teacha kuuniversity. Ndakushanda mudivi rezveutano ndichibva kueducation kwandakanga ndiri, semunhu anongofarira kugara achichinja chinjawo zvake. Ndingati ndo zvandinoita ndiri kuno kuUK. Tunoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Kana mamwe mabasa munofunga kuti akazvidzika, takatombotangawo nawo.
Mukoma Louis, mataura mabasa akawanda amunoita, asi tiri kuona kuti makawandira kumimhanzi. Chii chinokukwezvai zvakanyanya kuti munge muri kumimhanzi?
Maita zvenyu mubvudzi wakanaka. Inini ndine passion panyaya dzezvemumhanzi izvi. Chinhu chiri mandiri, ndinonyanya kuda kuparidza. Saka mukuparidza kwandinoita dzimwe nguva, ndinopedzisira ndakunzwa kuda kuimba. Tongotika kuti ndozvitaura, ndozviimba, ndoshedzera whatever way yandingaite kuti shoko ramwari ripinde muvanhu. Saka inetengeri some form of preaching. Saka zvinondiita kuti ndide kuramba ndichishandira Mwari. Saka ndozvakabva zvatoita kuti chinhu chacho chinyanye kukura mandiri. Of course ndinobozoimba dzimbo dzakasiyanawo sekuti dzerudo. Kana kuti ndafunga kwedu kuZimbabwe kamakamboridza last time, kana kuti vana anabhera nezvemudiwa wangu, zvinhu zvatirongoitawo nekuti handingatadziwo zverudo.
Saka mhanzi yenyu iri kutambirwa sei, mukoma Louis?
Ini ndiri munhu anoda kutenda Mwari zvakanyanya, mukoma Jonga. Mimhanzi yangu iri kugashirwa zvakanyanyisa kuno zvese nekuZimbabwe. I think mukaenda kuZimbabwe mukabvunza vanhu vatatu vega vega, hapashaika anoziva Louis Ngara. Crowd music yangu yatopambira zvakanyanya kumaradio, ndenge ndichingonyanya kuridzwa pamaTV pese, vanhu vazhinji mumagroups mese. Ndakapinda magroups akasiyana-siyana, ndinotaura nevanhu uye handidadire vanhu, ndinowirirana nevanhu, ndichinzwanana navo, ndichidaira kuzvichemo zvavo. Muno music yangu yakanyanyisa kuzikanwa mudiaspora pandakaridza song inonzi Ndafunga kwedu kuZimbabwe, yakapa vanhu marozi memories about home. Saka zvakabva zvabatsira kuti music yangu inyanye kuzikanwa nekudiwa home and away, kunyanya patakazoita vana masongs akaita sana ndisiye regai zvikurirane. Zvakabva zvatonyanya kunakidza. And now taakuita masongs ekuti tichanotongwaya kanove kari kunakidza vechidiki zvese nevechikuru.
Muneva muri kubatsirawo here mubasa renyu irori remimhanzi?
Ini ndabatsira vanhu vakatowandisa zvikuru. Ndinotobatsira vaimbi kuti varekode nemari yekurekodha. Kune vamwe ndakatovabatsira ife achitoye maalbums ese. Kune vamwe even mari yekugadzira mavideos. Chinhu chandakaita kwenguva refu zvekuti ndakatombodedicata nguva yangu zhinji nepfuma yangu kubatsira vamwe at the expense of my own music. Asi ezvinezvi ndaakushandawo futi mage yanguwo. Ndakabatsira zvakanyanya, takatombozama tumwe tumaprojects kunyanya negroup reZimbabwe Gospel Artists, whereby taitopa vaimbi kamari kekutanga kabhizinesi. Kana vaita izvo zvavanoita, vanotidzosera hafu, ivo vosarawo nehafu, topowo mumwe towedzera. Toramba tichidaro tichivadaro vakasiyana-siyana, zvinove zvinhu zvakabatsira kwazvo. Saka ndinongowanikwa muchibatsirana nevamwe. Hapana chazvakanakira kudya wega. Ukadya wega kana kuti ukazviunganidzira, kana mabhanza ako achinga azara, Mwari vanogona kuti you fool, you are going to die tonight. Ndidi kudzakwe.
Ko, vamwe vasingaite zvemimhanzi munobatsirawo zvakare here?
Ini ndichishanda negroup rangu rinonzi Louis Ngara Fun Group, ratinoti LNFG, tinobatsira zvakanyanya. Tine nguva yekuti tinotomboita scout kutsvaga vanhu vanenge vachinyanya kutambudzika, tichivabatsira sokuti totongogadzira kana kutoti toti a certain amount kumunhu. Dzimwe nguva futi ndinoshanda nevanhu vanenge vakaremara, vanenge vaine utera hwakasiyana-siyana, tinovatsigira zvakanyanya. mugrupu medu muno tonyanya kuya vanhu vakadaro nekuti tinoshanda pamwe chete navo tichibatsirana navo chinove chinhu chakanaka pamberi pamwari nguva zhinji vanhu vemugrupu mangu vanonditsigira zvakanyanyisa uye ndoda kutenda nemaresources avo nekuti haasingori maresources angu chete nekuti vanhu vemugrupu vakatohakira kumweya wacho wekubatsira saka tinongobatsira tese takawanda ndo zvatiri kuita mukoma jonga uye tiri kungoitira Zimbabwe yese kwakasiyana siyana hatingoitira nzvimbo imwe chete
tinonzwa vaimbi vakawanda vachichema nenyaya yekubirwa mimhanzi yavo inganzi pachirungu piracy imi muri kuibatawo sei dambudziko iri
piracy iyoyi yacho iri kutoitwa inotondibatsira ndo inotoita kuti music yangu iende mberi zvokuti dai kuide vanoda kutoba music yangu vachiita zvavanoda nayo ngavaite nekuti ndiri kuimbira mwari kunyaga saka anenge aba basa rikapinda muvanhu basa ramwari rafamba
tinonzwa vamwe vachiti kusina mai yakuendwe imiwo matambudziko aya pamuri kusanganawo nawo kwamugere ikoko
dambudziko guru ratinonyanya kusangana naro ngatitangei nemusic ndeyekuti kana tichirekodha tiri mudiaspora hatisi kurekodha tiri kumusha kwedu kuna amai nababa kwatinoziva tikaenda apa tinonowana chakati tikaenda apa tinonowana chakati tinowana producer nhingi tiri kurekodha tiri munyika yekuti kana vachitoridza vanoridzo zvavo zvechirungu saka tinozopedzisira taakuenda tichida kunobatana nemaproducers ari kuzimbabwe nekuti we find it a bit difficult kuti tiwane mashandiro atingaite pamwe chete nevanhu vanenge vari kunoku vasiri kunyatsokunzwisisa zvacho zvatinenge tichida then tinoitawo matambudziko ekusarurwawo for example kumabasa asi kusina mai hakuendwe kusiri kwako hakuzi kwako asi tiri kurarama zvakadaro
saka mune chikwata chamunoimba nacho here
ini ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndiri munhu anofarira kushanda nevamwe ndinofarira working together tichigara pamwe chete tichishanda pamwe chete tichibata tose kutotanga natau mudzimai wangu muimbi saka ndotoshanda nemuimbi ndoimba nemuimbi mainini vandinoshanda navo rodha muimbi zvekare zvino ndinoimba nevaimbi vakasiyana siyana ndinomboimba navana Forget Kuweyo ndinomboimba navana Tinache Mupamba Washe ndinoimba vana Kudzi ndinoimba nevaimbi vakaita sana vana Ngolomi ndinoimba vakasiyana siyana ndangogara muimbi wese anenge achingogona kuita basa kuzimbabwe ndinongoimba naye tashanda nevakasiyana siyana
ko vanoda kukubatai vanokubatai sei
Luisingara 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 Luwe Luwe kune vanenge vachida kundibata makasununguka anytime ndinodera kana mukanditekstira ndinotekster back chero katadza kukuderai musi wamandifonera ndinowana nguva yandinotokufonerai chete my phone number is +44 UK 78 599 0108 tsvagaiwo music yangu kuyoutube Louis and Taungara Musicians paFacebook munongoya muchinditsvaga Louis Ngara zvese nekupeji kwangu ingori Louis Ngara pese pese kana kutwitter Louis Ngara bye.